chiziviso chakabva kuhurumende ichi chokuti mota dzisina maregistration dzichatenderwa kurapa matogeti hongu tinonzwisisa kuti chingave chiri chido chehurumende chekuti mota dzive nemanumber plate dzive nemutero dzibhadhare mutero semutemo wenyika asi tinotarisazve kuti tine tanga tine dambudziko rokushayikwa kumanumber plates kwenguva yakati hurumende ichipa iwo matemporary number plates anga akanyorwa expired date rakanzi indefinite kureva kuti hapana zuva ravanoti iri ndo richaguma kushanda matemporary number plates iyi zvino tikashamadza kuti vozofuma ramangwana vave kuti with immediate effect hatichatenderi matemporary number plates aya kushanda munhu wese ngaachiita manumber plates ruzhinji rwevanhu harusati rwakukwanisa kuwana maus dollars anove akuchajwa pakutora manumber plates naizvozvo tingatitarisirwo kuti hurumende ipowo egrace period chinguva tinofanira kugadzirira kutsvakawo mari kumanya manya mumakona towana mari totengawo manumber plates zvino vakati with immediate effect tinoona kunge vatimbunyikidza hatichakwanisa kufamba takasununguka werezi dambudziko rokushakawo manumber plates idambudziko ratinoisa mumaoko avo.
Kana matenga mota mukasvika paborder reZimbabwe, motikari iyi inobva sei paborder kuenda kudhorobha kwayo iyo isina manumber plates kana kuti isina license?
Ipapo ndopatati takuti vajekese ndava dambudziko riripo ndiro rekuti tinowana mashoko mashomanana anobva kuna vamangwana patwitter vari kungotaura kuti zvavepo ndeisi with immediate effect asi vasinganyatsotsanangura kuti watenga mota yake kubhodha unofamba sei zvoreva kuti unoda manumber plates here kubva kubhodha zvinoreva kuti haachatenderwi here kufamba kusvika kuHarare ipapo ndokwatichida kuti vatijekesere tione tizive kuti tisaite dambudziko tifambe tisashupa nemapurisa kwakwavo hatitoriwo ruzivo.
Saka imini munoti chii kuhurumende pamusoro penyaya iyi? Munoda kuona hurumende ichidii?
Hurumende tinotarisirawo kuti itipo egrace period yekuti tiwane kutsvaka mari tiwane kumhanya mhanya kuti tigadzirise mapepa sezvo dambudziko riripo manumber plates acho haasi readily available kucvr kunotorwa manumber plates zvinototora nguva yakati kuti wawane haasi yekuti unoenda nhasi unosvika wana ariko saka naizvozvo ngavachitipowo nguva yekuti tigadzirire titsvake mari tidii sezvo vari kuchaja manumber plates aya in foreign currency which is a currency that is not readily available to an ordinary person